Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, this Tuesday, November the 1st, 2022. I am Tungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the growing problem of drug abuse among the youth in Zimbabwe, with many getting hooked on hard substances such as crystal meth, heroin, and cocaine. Health professionals and activists are warning that the situation is creating a mental health care crisis, that the country's hospitals are not equipped to handle, as many drug addicts end up with mental issues requiring treatment. The big question that many are asking is, where exactly are these drugs coming from? Well, one member of parliament is taking the fight right to the doorsteps of the suspects, teaming up with police and parents in his constituency to shut down the houses of those they are accusing of selling drugs. The lawmaker is Charlton Wende of the opposition CCC, who represents Kuadzana in the House of Assembly. We will hear from him later in the show. Lichona njani, Zuluganda ba, siyahlangana kuhlelo lwe Live Talk, The Connection. Namhlanje sixoxa ngodaba oluqhubeka lohlupha kakhulu eZimbabwe, okuludaba lwabasakhulayo abasebenzisa izidakamizwa ezijiyeneyo ezigoqela o-cocaine, o-heroin, o-crystal meth, odombo kanye lokunye okuthiwa imtoriro. Ingcwethi kwezempilakahle ezithi lokhu sokudale udubo olukhulu ngoba abaningi bagcina sebegula umkhuhlane wengqondo njalo bedinga ukwelatshwa ezibhedlela. Kodwa udubo olukhona ngolokuthi umumo mubi ezibhedlela ngokwazi kwabaningi ngoba akula mithi. Inhlangothi zomphakathi ezitshiyeneyo ziqhuba inhlelo zokulwisana lalolu dubo. Umeli wekuwazana ePhalamende, uMnumzana Charlton Wende, ungomunye wabaphatheke kulumzabalazo. Silaye kuhlelo siza kuzwa inhlelo aziqhubayo. Kwaziwayo ba tereri ve Studio 7 nasi muchirongwa chenyu che Live Talk, The Connection, tiri kutarisa kupararira kwedambudziko revechidiki vanoshandisa zvinodhaka munyika zvinosanganisira cocaine, heroin, crystal meth, mutoriro nedombo. Dambudziko iri riri kuenderera mberi uye nyanzvi mune zveutano dzinoti vanoshandisa zvinodhaka vakawanda vanoguma vabatwa nechirwere chepfungwa uye vakutsvaga kurapwa muzvipatara, asi vanoti mishonga iri kunetsa. We begin our show tonight with 19-year-old Milton Mukunda, a former drug user who talks about his experiences and has some advice for addicts. He talks to Studio 7 reporter Godwin Mangudla from Harare.
Why is watching? vanzi vasimba rakawandisa kana mabasa chaipo chaipo ndaishanda ochinzwa simba rakawandisa.
Wanga usingatyiri utano hwako here?
Handaisaziva kuti ndokwasvikasvika.
Saka chii chakazoita kuti unge uchisiyana nemutoriro?
Ndakarwara nemalungs kuda kutofa chaizvo ndokwandakazosiya.
Ko, shamwari dzako idzi?
Vachingova variko.
Saka uchiri kuramba uchitamba navo?
Mazuva ndotamba namukoma wangu titu tangogara pachii.
Saka ungati chii kuna goga wakakubatsira kuti ngochisiyana?
Handingovatenda.
Une makore mangati?
Ndi 19.
Hapeni pano unozvongada kuti tsanangurira vamwe vako here vechidiki vano vachiri kutora madrugs?
Handingovada kutsanangurira kuti ngavasiye chinhu chachina kupenya hakuna fyucha. Kuna kwaunosvika hakuna ana chaunozoita nahwani chipenyu.
That was 19-year-old Milton Mukunda, a former drug user, explaining that he was forced to quit drugs after falling ill. Uxwayisa njalo abanye ukuthi bachiyane lokusebenzisa izidakamizwa ngoba zilimaza impilakahle.
Ngatitaurei zvinhu zviri paground zviripo. Handitika timese muripo. Ini ndini Lorenzo Mtua, ndine musika uri papa. Ndofunga munoziva ndobva panapa na10 ndoona zvakawanda. Vakomana nevasikana iva vari kuoparata panapa, ndofunga kutanga zvekuma ngatingoti 9, 10, 11 timu usafambe nguva iyoyo. And ini ndanzwa nekubirwa pamusika wangu nokupedzera kubva pano. Famba muende kumba nguva iyo dzichiripo. Kwandakanowana redio dzangu nemafoni aya zvandakabirwa vakomana, dombo riri kurohwa ikoko. Vasikana variko vawanda kudarika vakomana. Usambofe wakamutrusta uchiti wangu vapanduka. Takaenda takaenda. Be careful. Dombo mbanje dzanani mutoriro wanani vakomana dombo. Takaenda takaenda wangu wanzwa ndatenda hangu vakomana ka takupandukirana pachedu. Usambofungidzira kuti ndiye uya waunoziva akanorirova ukaona akadzoka akatanga kuti wangu wotoziva kuti mawanandi vari kufamba netsono nemascrewdriver nemapanga mahwani ende kumba nguva dziripo. Kana paine zvinokwanisa kuita ndatenda zvikuru neshoko rimwe rinondibata rataurwa nemufundisi chokwadi datataona mukani tivabereki mudzimba dambudziko raredu pamwe chete taenda kumachechi kuna mata chaiko chaiko mwari atinzi nokuti ndiona sekungotika mazuva ekupedzisira akataurwa chokwadi nyika yokwedu yakumawere. Ndofunga zvinhu zvose zvikuva kana akatuti Kristu akuya maguma akuya ndechokwadi takupandukira zvinhu zvonotadza kunzwisisa zvizhinji hatingatauri tikaona mukana chazvinyatsoita zvokugara pasi tibatsirane panyaya iyi vechidiki kunyanya ane COVID yekuya maiviswera muri pamuti apo vakomana muchiri wambanje nenhikiri dai machiriga kakuenda kudombo modzokera mbanje dzika dombo harisi kuita dombo number 1. Aiwa matikuvadza achirega yaka kutibira vakomana muri kunyanya. Aiwa musageti musabhosheveketazi. Aiwa matikuvadza vakomana endai munobirwa kure.
Besides creating a healthcare crisis, drug abuse is now forcing addicts to steal from people so as to finance their habits, according to a Harare vendor there you just heard from him, a man who identified himself only as Lawrence. ULawrence ukhala-ke lapho ngaba sebenzisa isidakamizwa uthi sebentshontsha ezindlini lapha ukuze bathole imali yokuthenga ama-drugs. Gogo Agnes akuvimba vachemawo nenyaya iyi vachiti yaita dambudziko guru munyika.
Ndiri kurwadziwa nezviri kuitwa nevana vechidiki. Vana vechidiki vari kuparara kunyanya muzera yechidiki diki chaiyo chaiyo yaakudhakwa zvinonzwisa tsitsi zvokuti tisina kuti tozvigadzirisa sei. Vana vaparara nenyaya yemadrugs. Vana vari kutadza kuenda kuchikoro nenyaya yemadrugs. Vatata muzera iri kudhakwa iri kuparara. So muzera mudiki vana vacheke chaivo chaivo. Saka hatichanzwisisi kwatiri kuenda kuti tiri kuenda kupi nezviri kuitika. Dai zvaibvira vanotengesa madrugs zvinodhaka zvakafanana nana dombo nezvimwe zvinodhaka vana izvi mapurisa vamboita basa vanyanyo kuganura ikoko kwazviri kubva kwacho pamwe zvingachinje kuvana vedu nekuti vana vedu havachatsuriki kana ukada kuvatsura kuti mune zvaari kuita so vakuzviuraya vana vacho nekuda kwokuti ndatsurwe nekuda kwezvinodhaka zvavari kushandisa saka tibatsireiwo tapakati hatichazivi kuti tobatsira sei vana vacho ende vakutityisa tandaa kunyanya kuchita ndikuti kana ndakamutsura nzira yakadai so akungoti foti akunotenga muchongo wemakonzi akuzviuraya hachanzwisisi kuti chii chiri kuitika dai matibatsirawo padambudziko rakaita seriri tine zvinodhaka tatambudzika nevana vedu.
Ugogo Agnes Kuvimba ukhalake lapho ngalolu daba uthi abasagobeki abantwana. Uyamkhuza ngodaba lwama-drugs asuke ayethenga umuthi wamagundwane anathi azibulale. And at the beginning of the show, remember we talked about Kwazana Member of Parliament, Honorable Charlton Wende, who has teamed up with residents and the police to fight this scourge. Here he is, talking to our reporter, Godwin Mangutka.
Every MP is going to complain. So, the truth is, it's a good thing. Nevabereki wandaitungamira inisa semutungamiriri wenzvimbo tikatenderana nemapurisa tatovapa list yedzimba dzacho dzatinoziva kuti ndopari kutengeserwa madrugs ndopari kuitwa mavhunga pati evana vanenge vachiuya vakapfeka mauniform vachipinda ipapo vachimwa doro vachiita zvinhu zvechikuru mudzimba imomo. So ndo danho ratoda kutora chekutanga.
Tingati idzimba ngani dzati dzabvarwa kana kuti dzamuri kuronga kunge muchivhara?
Izvezvi tine dzimba 6 dzatinadzo mukwadzana dzatapiwa dzataongorora tikaona zveshuwa kuti ndo dzine dzimba dziri kutengeserwa zvinhu zvinodhaka. So chirongwa chedu chakatageta dzimba idzodzo. So mapurisa tichavazivisa vatiri kuziva kwamuri kuita tichangoda kuti timuke musi tichingovharisa ivo vanhu vacho vasinangazivi vose kuziva kwamunoita ava vanhu vokuti vakangonzwa information vanobva vafambisa zvinhu vachiita sei. Saka tiri kutora taimu yedu tichizotsvaga zuva ratichavasvikira vakarivara, but kuvharisa hatisi kuzoregera. Community yekuwadzana yaneta nevanhu vemadrugs, saka taakutora chidanho ichocho sevabereki secommunity kuti tivharise vanhu kuwadzana musatengeswa madrugs.
Kosei iwo mapurisa asiri kusunga vanhu ava kana muchiti munoziva panotengeswa zvinodhaka?
Maonero atiri kuita ndeyekuti nemaripots atinowana from macommunity leaders ndeyekuti kune mamwewo mapurisa vanomwawo zvinodhaka izvozvizvi. Vamwe vanenge vachiripotewa vakatopfeka uniform vachipfuura nenzipo idzodzidzi. Vamwewo mapurisa vanofamba vachitora mari kune vanhu vanotengesa zvinhu zvinodhaka, saka havagoni kuvasunga.
Honorable Charlton Wende there raising serious allegations against the police. We must say we were unable to reach a police spokesperson, Paul Nyati. Limzwileke lapho ubaba uCharlton Wende uthi akhona amanye amapolisa asebenzisa okudakayo isidakamizwa, yikho abantu laba bengabotshwa ngendlela, kanti bakhona njalo asebephila nalabo abadakwayo abababhadalisa izimali, utsho njalo namapholisa. Kodwa siyathembisa kusikhathi esilandelayo sizabadinga amapholisa sizwe ukuthi bona bathini. And to dissect the gravity of this matter, we are now joined by our guests. That's Mr. Wilson Box of the organization Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network. We are also joined by Zibusiso Moyo of the Lupane Youth Development Trust. Ngiqale ngawe mamoyo utaba lwezidakamizwa lolu lutaba oluhluphayo kakhulu elizweni uhulumende kule mzamo ayenzayo amalunga eParliament afana labo Charlton Wende siyabona ukuthi benzani kanti lenhlanganiso ezizimeleyo lazo kukhona ezikwenzayo okuthiyeneyo kungapi lapho mhlawumbe abantu abakhuta khona okumele baku-adresse ukuze luphele lolu dubo.
Okay, ngiyabonga ukusathehlelwe mbasi. Mina ngibona ngazathi kumele si-address-e ama-root causes to i-problem le-drug abuse ngoba singachaya phezulu ukuthi kodwa kuzafana lokuthi asenzanga lutho. Mina I think ukuthi when it comes to issues of i-drug abuse sikhangeleni ukuthi kathi vele sibangelwa yikuyini. Ngoba isihlahla siyempande yabona sizosifuna amahlamvu so singaqala ngokuthi sigebhe phansi khona ngalo ukuthi what makes these young people indulge to kuma-drugs kangaka. Firstly I think indaba ezemental health sizithatha kalula but it's something that's really affecting young people and it needs really to be addressed. So singaba lama-institutions that take into consideration ukuthi young people need help in this kind of economic crisis. Unemployment, ayikho, nandani. Nabona sebebe zingozi zengalezo ezidakamizwa. Ngakho ngibona ukuthi kungcono ukuthi imizamo le esiyenzayo singaphongi ukukhuluma kuphela kodwana asiyenzenini ama-facilities abe ready be available abe lula futhi to be accessible kwenzela ukuthi gogo abantu abatsha nxa bedinga uncedo bazithole. Ngoba abantu laba siyakhuluma kuphela but they still go back to ama-drugs because there's no intervention that is done. But if we have a rehabilitation center that are effective, that help these people go with them from a start to the end, seeing which know there is a change in order to achieve from its damage, I think that could really help. Ngoba ukukhuluma kuphela without action really and won't help us. Ngoba sikhala ngokuthi no amapolisa nawe they are involved landani. So khona lokhu vele akusisizi njalo akukustephu ihlupho lelo elezidakamizwa phakathi kwabantu abathi but we need to take alternative action to address this kind of challenge amongst abantu abatsha.
Nxa ukhuluma ngama-root causes imamoyo ukhuluma ngani kahle 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 lapho ukhuluma ngomnotho kuyini exactly?
Ngama-root causes ikhuluma yes umnotho sinanzelela ukuthi i-economic crisis eZimbabwe abantu abatsha ngabantu abanye abaphuma esikole abanye abathenteni umsebenzi abawutholi sebehlezi nje akulalutho abalwenzayo khona lokhu yikho kubenza begcine bengena kwizidakamizwa njalo i-poverty abanye bavela ezindaweni ezimarginalized kakhulu okuthi vele umuntu akanale exposure yokuthi kumbe noma engafundanga because thinikizele ngiselifuna ukuthi ufunde kuphela ungafunda kuphela it's not like ukuthi uzaqhatshwa labo abangafundanga babawesiza kungabantu abakwanisa ukuthi bazisebenzele ngezandla zabo but amathuba angikhona abawatholi kuyafanana. So umnotho wethu lesimo sokuthi abantu abatsha imisebenzi abayitholi abantu nje abaphenza ukuhlalwa sebeyaziwa ngezinto zonalezi ezinhle and njalo iingozi zingalezi zama-drugs siyabawela you know ukhona izinto lapha ezingemakhaya ezinjengabontshengu abekho kungonto idakamizwa kwabo sekuvame kakhulu lapha you know it's just something that has crashed impilo yabantu abatsha because umuntu uvukela khona uthonela khona akananto ayenzayo okwakhe ukuthi ayehlale emagosa anathi unjengena loo nto ngayidela for 2 3 days and yimpilo yakhe so you really need to address such issues.
Siyabonga Mamoyo, Zibusiso Moyo of the Lupane Youth Development Trust. Please do stay on the line as we turn to Ubaba Wilson Box, Director of the Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network. Mr. Box, where are these drugs coming from exactly?
Thank you so much for hosting me tonight. Sources of drugs, yeah, there are so many given the porous borders that we have with our country. And even the border itself, you see, it has been subject to abuse. And some of these drugs also, they're actually grown in country. For example, marijuana, it's been grown in Zimbabwe for some time now. And also, we now have a lot of unemployed young graduates. We've done, you know, courses like, you know, chemistry courses, and also the availability of the internet, the darknet, you see. So drugs can actually be manufactured in the backyard. So we've got a lot of sources where the drugs are coming from.
Rambai muri parunare va boxa timbotora mtereri u Botswana sathe umlaleli kwele Botswana siya kwamukela uhlelo umlaleli
awankomo lunjani
hayi siyaphila singabuza lina
hayi lati siyaphila
ye kunjani kwele Botswana
hayi kwele Botswana ku right ukukhuluma lo mamoyo from Eplant
yebo mamoyo momuka
Tomoka zedu nkomo mchanivo.
Ai, nasubo Tomoka. Tomoka kuti mangina mu programu. Ungasi pumbo no wako ngotaba esi ngalo la mtlali. Liasu upu taba la matraks.
Liasu taba wanko mutaba la matraks. Ngo waga tete hunje. Kina tlabanjwa na abafundayo. Utola kuzitu umtana. Ausakwa nisi kumkuza. Sipata nisikulisi maara. Sechene kanyeni vetena. Istakamuja.
Yeba kithi.
Mm.
Ma kuthe kwaba njalo manje lukhona yini uncedo elibadingela lona ukuze baphatiseke ngoba abaningi bagcina sebehlanya sebebulawa zingqondo siya kubo ngutsheni la kwezinye isibhedlela kanti imithi iyahlupha la ezibhedlela lapha siyazi umumo kawumanga kuhle lukhona uncedo elibatholela lona yini.
Alukho umncedo babankomo esilitholayo lapho sicela nje ngoba lami ubone namhlanje ngibona ukuthi lifakile ukuthi kukhulunywa ngendaba ezidakamizwa ukuthi abantwana sebedeni izidakamizwa kakhulu lami ngangena ukuthi maybe kungaba lo munye lawo ongaphoshele okunye okungasisiza kumbe naye uhulumende engenele ngoba izidakamizwa sezivulele iy'ngqondo zabantwana.
Hayi siyabonga mamoyo uqhubeke ulalela uhlelo silobaba uWilson Box lapha sizakhuluma ngodaba lwama-rehabilitation centers sizukuthi atholakala ngaphi.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Lati siyabonga umamoyo usixhumeke lapho kwele Botswana uthi udabuka ePlumtree ngumkhaya. Va Box ndi dzokere kwa muri manzwa mterera achitaura ari kuchema nenyaya iyi saka ari kuti hameno pane rubatsiro rwavanogona kuwana here because havananzi vatambura nesuwo sevabereki tatambura panyaya dzemarehabilitation centers panyaya dzematreatment dziri kuwanikwa here nenzira muzimbabwe.
Ndine urombo kuti kuno kuZimbabwe hatisati tave nemapublic rehabilitation centers. Zimbabwe ine mapublic rehab centers ayo anodaidzira anodhura zvekuti veruzhinji havakwanisi kunge vachibhadhara mari ikoko. Ndinopa semuenzaniso kuti maprivate rehab centers anotangira paUSD $800 kusvika kapa $1,200 kana kudarika. Saka chinowanika kunoku idzimba dziya dzatinoti kunorapwa vanenge vaine chirwere chepfungwa. Saka vanhu vanoshandisa madrugs vazhinji vacho havarwari nepfungwaba, asi kuti vanhu vanotodawo dzimba dzavo dzekuti vange vachirapwa sevanhu vanoshandisa madrugs. Saka munozoona kuti vazhinji vacho havazodi kubuda pachena nekuti vanotyaivo kuti vanozoendeswa kudzimba dziya dzinonzi dzine vanhu vanoita vanorwara nepfungwa. Saka itori dambudziko panyaya yekuti tiwane kuti rubatsiro rungawanikwe sei kumapublic institutions edu anofanira kunge akachipa.
Aha, tinotenda vaboxa. Tidzokere kuna Zibusiso Moyo. Mamoyo, khona ngapho ePlumtree ngiyazi kane ngisizwa kuthiwa udaba lolu lugxile kakhulu emadolobheni amakhulu oHarare koBulawayo. Elupane khona ngapho ludubo olukhona lalo oluhluphayo mpela kumbe akukafiki?
Ludubo oluhluphayo babankomo ibe ukuchiyana kwakhona kwesisindo sokuthi abasemadorobheni bona bathatha wapha amadrugs, kodwa bathole ukuthi lapho emakhaya ngikhona lokho ukuthi izidakamisa zinelezo zamatshwala akade ngikhuluma ngakho khona lokho ngokuthi abanye phobati abana-access to lawa amanye. But lihlupho lalo ngokufanayo lazona lezi ade sikhuluma ngazo imariyane ukuthi khokona yinto easy ukutholakala abantu eZimbabwe, usho ukuthi ikhona nje izinto ukulinga ukuthi thina abantu bayazibini njengemakhaya umuntu yazifakela izihlahla zakhe and they go ahead they want to track up ingala ndaba zabutho. So isisindo sankhona ngabe kuthiyena kodwa ngokuthi abasemakhaya bafinyelela maybe okulutshwane, okanti abasemadolobheni lapha sebezama izinto eziningi ngoba sebesiza ngokuthi amaphedi amaphampa imithi yokukhwehlela langani, but maybe ngapha ngabe ngolwazi loku-accessa izinto eziningi emakhaya, but khona lokho kukhona i-drug abuse yangkhona onkengikubona labo kungamatshwala lokho ingakuya-abuse sibili ngendlela ephezulu and abantu bakhona bagcina sokungandlela umuntu impilo akasebaye kade sikhuluma ngokuthi abanye bayagula ingqondo langani. Yikho khona lokhu osekuvamile khona lapha emakhaya ukuthi abanye bagcine sebengani they are homeless, umuntu engasazazi ukuthi uvela ngaphi uya ngaphi,
umuntu egcine seyisibhonda nje onjengikubona labo labodombo labomtoriro. Vabox, as we wrap up, we only have a minute and a half remaining on the clock. Pane mutsauko here between dombo nemutoriro kana kuti chinhuwani chete? Bhoza, ndiri kunzwa vanhu vachitaura vamwe vari kuti dombo also known as mutoriro. Is that one and the same thing kana kuti zvakasiyana?
Chinhu chimwe chete chine mazita, rimwe zita ndiri madunurirwa anzanzi dombo, mutoriro kana kuti guka. Makafela pachindevere pachirungu dzatsa chrysometh. Saka chinhu chimwe chete chingone mazita anodaidzwa mamwe rimwe ndere mudunungirwa rimwe ista chairo.
Saka crystal meth ndio inonzi mutoriro
wongu.
Very, very sad. And that brings us to the end of our show. Tinotenda zvikuru vaboxa, siyavonga kakhulu Mamoyo Wilson Box, mudirector wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network. And also thanks to Zibusiso Moyo of the Lupane Youth Development Trust. Also, thanks to you, the listeners and the viewers at home. Be sure to tune in again next week. But remember, our regular radio shows are on 7 days a week. I am Tungamili Nkomo. Good night, Zimbabwe.